Upfumi kwanu. Upfumi kwanu.
Vashaura pavaparura bato resizi muHarare nhasi vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Senengamu vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya rifa renyika vega veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo vatsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzanu PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda takakutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naiwo vamunangagwa rao purazi tinofanira kutora vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopihwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabweans moziva kuti ihondo yatatanga.
Vatsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezanu PF pamwe neuori hwatekeshera munyika vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso vatsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika.
Tiri kuda kurwisa nauye uori kuti mbavha dzipinde mujeri ndorimwe dozvo reburo ndokusaka takarumba yatinoti Zimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force nekuti takaona kuti rimwe bandiko riripo harichakwanisa nekuti nairo ratomora futi. Hakuna organization iri corrupt munyika muno kunge zaki. Zvino kana mupurisa akumba achasunga mumwe ndiani? Ko kana gadhi akumba achagadha musha ndiani? Totoka ere umwe mugadhi wokugadha gadhi.
Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi wandakuona ndouri kutoitwa nezanu izvozvizvi iri kutengesa nyika kumachina takatarisa. Vari kutengesa nyika kumabelarusians takatarisa. Vari kuisa mainterest emaforeiners mberi yeruzhinji rwevanhu kumashure.
Vatsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana asi ivo vachiita madiro ajojina pakuita misangano nevatsigiri vavo vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani.
Totadza kuziva kuti maregulations ecovid aya amakaisa vamunangagwa makaisira isu here kuti muwane kuti mbunyikisa kana kuti makaisa kuti agaidhe munhu wose nekuti marimwe zuro ano makanga muri kuguruve zvakare makanounganidza vanhu paureka mine in their thousands but kana yava fizi iri kuda kuungana iri EFF Zimbabwe iri kuda kuungana iri MDCT MDC Alliance ZPAP zvinobva zvanzi hamutenderwi kudarika 100.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri wezanu PF vamike bima kutinzwe pavamire nezvataurwa navatsenengamu izvi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika pakuparurwa kwefizi nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi vanga vakamirira MDCT inotungamirwa navadouglas monzora vabenevolence taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano kati pemapato anopikisa
ngatifambei tese semaopposition parties in Zimbabwe then maskati ano ndakamirira bato rangu we are inviting you to any alliance any coalition yetichaita munyika ino so long ita kubvisa the ruling party inonzi zanu PF. Musatya kuuya kuti tisangane titaure tionesane kuti
mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa zanu PF mumasimba musaridzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welidi Asimaitiro atirikuita zvindo anoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU-PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai, vatsenengambo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato reZANU-PF richivarambidza kuita misangano nekuvabvarira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU-PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai, vatsenengambo vabata bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko, kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapata anopikisa vasati vadzingwa muZANU-PF. Vatsenengamu vatiwo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.